manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere vanomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mosva yekuita zveuori.
Vagari vekumarondera votambira nemufaro michina yebiometric voter registration asi vachiti havana chivimbo nezeki mukuita sarudzo dzakachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mubato rezano PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuwere vambomisa basa kanzuri yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori. Kanzuri yechitungwiza ine makanzura makumi maviri nemashanu. Vambomiswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti avo vabvuma kuti ichokwadi vakasukuwere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vakasukuwere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzura zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka takaita saizvozvo, finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000 havana kuzodzosera ese 140 because mari yacho inga ichinoita. Saka yatamisirwawo nzimi makakweretirei mari mustate account tipo vashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Tarunata tavazivisa ndobva ana taungurekwedu ndobva vati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tauzwa kuti vanga vasina kuwirirana but isusu semakanzura zvobva tangoti titi vashandi vaifuna kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari tibva tatora maakaunti meme tinodzosera. Saka ndoi nhaurirwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangozi tiri responde pa 1 week. Saka zvangoitika nhasi saka tiri pakatoko tiri kuresponda tinoona zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti vakasukuwere vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi?
Inini ikoko sameya handina comment nezvazvo but ndinongode comment nemiswa kwataitwa sekanzu yechitungwiza izvozvo zvinonyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongotikatyamadza nekuti like vangoredu vakangodaidzira nevari muziro kuti vada kuona makanzura semanagement hatitaudzwa kuti ingaiva yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato rezano PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 325 i resolution yatakapasa tese takakwana 325. Saka hapana asarudzwa tangomisa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi?
Maitira azvo nyangwe munhu wetakatyamadzwa nyangwe ndini ndakatyamadzwa handisina kuziva kuti zvinhu zvaizvakamira sei bhozi vada kutarisa bhozi papapo takaona zvimera sivazvo zvii.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza waPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti unoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo necommission yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR, wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha weDombotombo kumarondera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mutsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinita kusvika kumaelection kazhinji, parikunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa namukoma vhirere. Handizivi mune munhu yehistory yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho iwoyo nekubviswa kwavo maziso. Handitira ndoinewo mubvunzo zvangu anadari ndibvunze.
Vati wekunyange hazvo urongwa uyu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruva havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafananise nini personally ndindanzwisisa advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota chi through biometric, asi chengero zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa. Why time yavakanonoka kuti sikuzivisa vanhu, ivo ngavasabhese futi maguta ngavaende kumaresetements nekuvaresevha kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo chanye chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatumwe neshinda ndechekuti kana vaitwa biometric voters taona yakanakira pakuti kubakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana nekuti voters roll yakanga iriko yaikondemera manhu vakafabva tikaitongona munhu yaakavhota iye asipo otozobatika koni ndizvaanenge akafawani ko avhota sei. Saka handizvipefitinoti inowe chirongwa chako chakanakisa, asi dainongotiitiro sezvekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzo vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzo vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yeZEC iri kurana maelections hu independent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment ino yatiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nomumwe ange akamirira ZEC pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvibvumire muno, tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOnkoke Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Onkoke Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakazvimirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOnkoke yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wavakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudze Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha because ndana ndiende kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kuti upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhasi aenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muzimba dzedu tichiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zvizvi zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakwana kusevha nyika yese vanhu vaziva. Because chiita kuti vanhu aende kunze kwenyika kusaziva kuti kweOnkoke iripo. Bandudu andawai pano paOnkoke. Parubetserwa nemapurisa akachipa even medical aid yako. Chere $20 kwanguka baba chena pano OnkoKe.
Kanzura wa Ward 8 kunova kuna kliniki iyi va Christopher Mbanga vakashaikirwa nemudzimai guru rapera nekuda kwegomarara ramapapu. Vambanga vatiwo vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOnkoKe chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer, nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti icancer rudzi. Ndinofunga kuti ichabatsira vakati wandei. Zviri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane cancer here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwokuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yecancer inoda kurwiswa zvikuru. Nda cancer yawandisa muno munyika, iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imi kurwisa kwotakaita chirwere chemukondombera cheHIV. Kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madak anonzi madak aya, takuda zvimwe chetezvo panyaya yecancer. Kuita madak anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kumamisha, kumadzimambo, kuma headmen, kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparinyatwa wapo uyambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya, izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera cancer, kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzi hombe yekubata cancer. Netobhako kuputa fodya zvondambotaura izvozvo, tinenge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita, anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvaka.
Mukuru weOnkoke vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo ripocho.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu wenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball. Apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates nezuro manheru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Taimoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kuMashonaland Central vaDick Matthews richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakaya Moyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibiro here kana kuti kwete.
Asi vakasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye vezanuPF Youth League vakati vakasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko Soro waMpoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mangwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamutyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedziri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambisa nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukudzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera rinda rako inyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndisidzireiwa pane all respect. So changirai akambokukidzwa nani kubvira 1999? Mai mujuri zvacho vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekurespect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikupidza. Vakati election tikaideclare hakuna. Hazvireve kuti munhu hakuna munhu anoda kupinda mutauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atomboikota, tomboikota venera nevekodzi vachitomboikota. Because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese musvina anotarisa kuti ndinozvirwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kusatambisa political career yako.
vaMudzengi pindura itenzo.
Zvavari kutaura zvati siyane. Vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga. Apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiriri weZANU-PF. Ndo muvhunzo wanga uripo kuti senyi muZANU vaMugabe vasinga kukwidzi. Ndosaka ndati kuti kiti apa zvakuti vamwe vamangwana vangwarira nyaya vakubrodena Tapi ni tapi ramai ramai.
Adik aku brode na naibaba. Karena mukanya ceri ramunun zauti zati. Pane kaucha muzimbabwe. Saka shujesu zananda haku taura izo. Yanga ya wati simbisa. Wanga wa umbo we kaucha yandiku kuzai. Kuti kaucha ya achwa ilimo yoku muzimbabwe. Ndiyo kuti munaka gara pati gara haku kuizu matorache iloro. Ni msoro wenya ya inya ya yeshu jirikitika muzano PF. Politik zo muzano PF. Saka kanda kutawara kwa politik zo muzano PF. Nofanda muzire. Saka nisa niti jenza nisa na mangu
matano. Iba kundi nogu. Ndilomu wali wa mangwana. Antiro asipu wanga wafunza. Kuti seri mzano pe wangu kato wa kutuzi. Wanga wakati wafunza. Wane za watu angirai. Seri kutu wafunza. Wafunza za watu angirai.
Asi vamangwana vamwe vakamboedza kuita izvi vakaita savana mavhaire vakataura izvo zvana website shamu vakazopedzisira ka vakandwa kunze kwemusha uko naivo vamugabe pavakati vanhu vari kuti ngavachisiye basi
havana kukwikwidzwa zvakasiyana kukwikwidzwa tika kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapo mu studio imomo ningaka ngotanga kuti ningi ngabve azvire kuti atikupidzai handiti maona kune zvino destabilize vokuti vanhu vano choko kutora nezveiwe hauti ningi ngabve kana uchida kuti ningadzi pane process ine isakazara kuti yeti uenda kuna election wo win akando mabvisi vanoitwa vanhu saka ndo papa nechine gwara tsangano chine ma constitution kana vanhu vachitongwa vanotongwa maringe nezviri mu constitution ndokutongwa kwakaitwa vama vaire pakatiza process ono vaira vanangoti vashora mu parliament vakadzipa mu parliament hakuna nyika isina ma whip every party amino zia ina ma whip so if you go outside the whip vanodzipa muno muchaimo muno mudzipe muno vangana vanhu vanodzinga kana Nigel Farage vakadzinga vanhu nokuti anenge kufukira anenge atuka mukuru we bato discipline is important saka vanhu vaira kana vaida kufukira vanokufukira majoro kana anyone ndo hakuna akadzinga zvauti zvanhu zvambiri kutaura handizvizivi muzvandozivande zvokuti vashamu vakatoti vamugabe ikirimora handisi kuti vakativa pedza kuti kirimora vakati kirimora ngaichipa yaora
vamudzingi
chokwadi chiripo ndechekuti vamugabe muzambiki munonetsa kuti vapikidze nokuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndo vakamabata kuti uvapupidze unenge uchitambisa nguva ndochokwadi chiripo kuti itsika yemuzimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwemvise iri kutobva kuzambia
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira media center vaernest mudzengi vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wezanupf kuuk province vanik mangwana vari kulondon
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare achicherechedza pamwe nekupemberera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa8 kurume pasi rose. Mhemberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapinda mumhemberero idzi muzvare tariro munyerei vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana anosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera migwagwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichifara tichirekognizwa semadzimai ari kurarama nguva dzakaoma kudai ende zvazvikutibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anova masocio economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichibatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinotevera tange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichipfamukana neharassment yakawandisa parod sexual harassment kufunga kwangu semadzimai vari parod tinofanirwa kuti tiwanike tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptive so ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichidiscussa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe jirinani ape munhu essential favor but asingazivi kuzvitoremu exposure kune marisk akawanda saka ndandichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimai nyana.
Asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana?
Sezvandikuona pane zvakuitika tikuona kuti zesei iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotichungamirira nevamwe vanhuwo regular person asinambobvira mbofunga kuti kudhebhene challenge yanditisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivii pamwe pane zvinenge zvaavepo.
Ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo?
Vanga vasiko havana kuoya.
Vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, Haumine 1. Zvichakadaro, vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament varikukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba mutambo uyu mumakwikwi epamusoro-soro. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuri kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorofu munyika. Zimbabwe iyo yaive nevatambi muurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese, Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price, oyo akamboenda pachinhano chepamusoro-soro pasi rese, haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour. Pamusoro pezvo, vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open, uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari. Vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorawo kwavanoita mitambo yenhabvu.
VaMahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzichishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika. Vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Prize.
Mutambo watakagadzirisa munhu akaita world number 1 Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa.
VaMahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine Zvakare Mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Kande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamkela ku studio 7 ngolesithathu ngolesine mhlaka 27 mabasa 2017 ngu Chris Gande
lo ntungameli Nkomo
endaveni zethu lamhlanje
ukwakathi sikhula ama varieties athize ayareleaseyo for sorghum silo SV1 SV2 SV3 and 4 for upoko silo FMV1 and FMV2 for ipeo minute silo PMV3 PMV2
abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi ilizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract enaleyo ukuthi ke isupply ke equipment enaleyo ke ebiometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abahluleli kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka eMbizo obukise izilimo zakhe ezITF 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Thina sisuka eMbizo nandimu umumbu lamazambane lendumba. Ngingenisa umumbu lendumba lamazambane. Ngombono wami ngokukhangela kwami engxenye ngazuzi-6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ngilime umumbu lamazambane lo lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele ukudla kumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhle ungadla amabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena ungumuntu odla isithwala esi-right. Hayi sivuno zasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu hayi sivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emenana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Ukwakathi sikhula ama varieties athize ayareleaseyo for sorghum silo SV1 SV2 SV3 and 4 for upo kusilo FFB 1 and FMV 2. For IPO millet silo PMV 3, PMV 2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Mafamasi ama varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi release amanye ama varieties asinika isivune isipesi ukuthi lawo evuthwa masinyani angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwena Senegal bangene elangeni lesithathu bengabuyisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacitsha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxton iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi elizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke ulokho khela izekho makarawu ibody language yakhe nxa ukuthi abe China bebedemonstrator besenza izinto zabo bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya ke noluhlelo lwezanu-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunika izwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilungane lobudlelwane ke lebandla lezanu-PF. Besabela ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le rigging nje kube le ndlela abangamanipulate ngayo isystem. Ukuyimanipulator wabo kokuqala sibone ngazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi berejista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo kuyamalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona ngale kozumba maramba kufuka bona ngani yizi izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho limitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Ihambe akuzange nje kukhanye egcekeni kodwa okukhanyeleyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulator ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate la esikhungelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelela okwakathesa kodwa-ke ezilongu usebenza leZANU-PF kumele unanzelele ngoba iZANU-PF lobuguluva lobuqhili obukhulu kakhulu okumangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Barerinyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol
utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulise amalawulo bethatha amaphayinsi edlula isikhombisa basengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye yengcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Emmy Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu
ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini ngoba ama potter services asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyani kwesinye isikhathi ayabe lama carcinogenic sithi ngama carcinogenic substances ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejalo kwenza i-associated lokunatha utshwala ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza kuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebe le-chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And the Onkoke kulama-specialist atshiyeneyo. Labo futhi uyaziza not only i care yokwelatha imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Barerinyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuza kwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala bele mihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi kesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kwelebhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesigodlo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. uvikwa engosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, iWorld Press Freedom Day, othole umvuzo waphezulu ukuba intathele zindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lumvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubothelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla leZANU PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha uNobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo eZANU la?
Hayi, thina babugande siyibukele iZANU singaphandle akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Yikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhesikeleni sakhe kunzima ukuthi uwazi. Ngokubandla ayikhona eleZANU PF. So lathi abanye sikhangele ziyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa-ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe uKasukuwere, sokungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla leZANU PF ikakhulu sikhangela sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuZANU PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqiniso
ye into ekhona babugandi obaba uNkomo nje besithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgabe uMgabe yiZANU, iZANU ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo bani bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo uyini isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo wawaphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana noJesu, bethi ngumntakankulunkulu, bethi yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphula?
Hayi, ngiyamuzwa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonya nyakuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akuthoyo ukubana umongameli Mgabe enga enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli mgabe yakuvuma yini
yes okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu abantu bengaze bethi nansi isifunda singabantu benyama phela umuntu wenyama wonke uyaphambanisa kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa so nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyakusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho
Mnumzana Macaphulana wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani engaxoxwa na umnumzana kasukuwe
hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini ngowangaphakathi twana ngumuntu wakhe inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe ngakho ukuxoxwa kwakhe kuqhathana kakhulu inqaba umgabe esaphila umuntu lwana kasoza endawo yikho kumele obaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho ngoba kungumbango njalo le factionalism esikhulumayo umgqabi ulela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwezanipia okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanipia khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphiswa ichona lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona fana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini njalo inxa siya ku-2018 izanipia izabe isima kanjani
ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo
wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe ngombono wami uzahamba
alo ke ngumnumzana Effort Nkomo ilunga lebandla lezanu PF bekhuluma endawonye lengcwethi yecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitaladeni lamhlanje bebelombuthano wokunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le-International Women's Day. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy izichiya njalo bejabula behlabela njalo begida. Umongameli wezichiya unkosikazi Lawrence Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lukuhlanga lwesilawo namhlanje ngokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yicelebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo. Okudlula amathubi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika okuhlanganisela amavenda omama abasebenza nje besemakhaya abo kumbe bethekisa emgwaqweni
unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni lemarondera uthi abesifazana yibo abaningi elizweni njalo beyibo abaningi kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela
esinokubonga kakhulu akusakuyenzeka ilanga njengala ezithiya siba lo mhlangano nje so yabona ilanga lisebenza kakhulu limotivate abafazi lisihlangene sibonisane izinto esihlangana lazo ama-problems ahlangana abafazi namhla abathengisayo esitridini
umnumzana Mandla Gwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo
ama-toilets la semadala amathole semadala akwa long back kuma 1960s 1950s now abantu sebe baningi lapha eHarare approximately is more than 2 million i population ya Harare kuphela sifuna ukuthi ikhansele iextend ifake ama toilet abe maningi
Unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawane ezitsheneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo umasipala lohulumende.
Esingakubona kusenzakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende eze ukuthi kuhlangane obaba bonke abasebenzi ku informal economy laba all stakeholders wonke bakuhlangane njalo laba amabhizinisi kuyenelise kabuhlungu ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo bathole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenzi.
Ongenele umhlangano yemele ugajalo abesifazana kuhulumende uMnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluza kwezamacansini lasemsebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo la malungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezomnotho noto olwezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumaPeter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha e-Washington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe uMnumzana Mthokozisi Nyathi. UNyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role leadership either ku private sector or ku public sector. Luhlelo for 10 months I think 157 from amazwe wonke abanye nje ba kuma university amanye America.
Yes. So angitshele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Sibathathu.
Angitshele ke mnumzane, uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama? Iyali program
lolu hlelo is targeted really is so flexible ukuthi awu focus kakhulu kwa academia ikufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 90-degree program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
So mina vele ngithanda amalungelo esisebenzi amhoping ukuthi ngizafika ngale lami ngizame ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, the social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Ngapply through embassy bahambe bayenze ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications e-America ne-America la select futhi kodwa kumele baye enquire embassy eZimbabwe.
Alo ke uMnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lweHumphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabonakude imfanekiso kamabonakude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu le-VOA Indebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje igama uChris Gande lelasi.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.